Madzimai anotine kuda kwekushaya zvikwanisiro, mari, mitemo yemudzimba pamwe nemikana vakawanda vavo havakwanise kuzadzisa zvishuwo zvavo muupenyu. Mumwe aive nechishuwo chekukwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemakonde mudare reparamende, amai Edna Muswere, vanoti zvakakona n'anga murapwa achida sezvo vainge vasina zvikwanisiro uye murume wavo akavarambidza achiti zvematongerwo enyika zvinoitwa nemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze.
Vanogona kutadza kunzwanana nekutenderwa nekumhuriko vanenge vakawanikwa.
Mumwe mudzimai wekuchikomba mudunhu remasonarend east, amai Wesirini Mugadza, vanotitsika nemagariro zvinorambidza mudzimai kuti ave nezvigaro zvepamusoro mungave munyaya dzezvematongerwo enyika kana munharaunda dzavagere, zvekuti madzimai akawanda anotadziswa kuita madzimambo kana kuita masabhuku. Sachigaro wekanzuro yehurungu yekumasonarend west uye vari kanzura weward 23, amai Mary Muliswa Chikoka vebato rezanu pf, vanoti mamwe madzimai anotadza kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwetsika nemagariro zvinoti nzvimbo yemunhukadzi kugara pamba achikudza mhuri.
Madzimai kumaruva havanyanyi kuda kupinda munyaya dzematongerwo enyika nekuti chokutanga tinotarisana nhau dzeculture. Culture yedu yakagara ichitaura kuti mwanasikana chake kuchengeta pamba nekubika.
Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vakamboshanda neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN pamwe neElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobosibhunu vanoti kushaya mari, mikana mishoma, dzidzo shoma, mirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neutungamiri hwevanhurume kana kuti patriarchy ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoderedza uwandu hwemadzimai anopinda munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi kana dzemagariro.
Kumaruwa kune yatingatiyo patriarchy, kureva kuti kune utongi hunotungamirirwa nevarume vazhinji. Kana tichitarisa masadunhu, kana tichitarisa masabhuku, kana tichitarisa madzishe enzvimbo, vose ava tikazvitarisa kazhinji kazhinji vanenge vari vanhurume. Saka nekuda kwaizvozvo zvekare zvinoita kuti vakadzi vasawane chishuwiro chekuti vangawane mukana.
VaBobosibhunu vanoti mutemo unoti madzimai zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% ndivo vanofanirwa kunge vari muzvinzvimbo unofanirwa kuvandudzwa pazvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Muparamende nemumakanzuru mune madzimai mashoma akasarudzwa zvekuti mudunhu remasonarend west pazvigaro makumi maviri nezviviri zvomuparamende madzimai matatu chete ndivo akavhoterwa, vamwe vakatozodomwa pamutemo unopiwa zvigaro zvemadzimai pachena. Mumakanzuru zvimwe chete zvekuti mukanzuru yemhondorongezi pamakanzura gumi nevatanhatu kana kuti 16 mumwe chete ndiye akavhoterwa. Mumaguta nemumadhorobha mune matambudziko amo kumadzimai akawanda. Mutevedzeri wameya wechinhoyi amai Chipo Mulotywa vanoti mumadhorobha mune matambudziko ekuti mirizhonga yakawandisa, kushaya rutsigiro kumhuri yemurume uye kunyorwa zvakaipa pamadandemutande.
Kuita kuti madzimai vasade kupinda munhau dzepolitics kazhinji kacho, vane kutya nekuda kwezvinoitika munhau dzepolitics, kwetasa mupolitics mune kurwisana kwakawanda zvakafanana nekutukwa, kusoropodzwa, kunyorwa mumapepanhau.
Mambo Ngezi vedunhu remhondorongezi uye vari mukuru wemadzimambo mudunhu remasonarend west vapinda pasipamire vanobvuma kuti madzimai vainge vasingatungamirire varume nekuda kwetsika nemagariro, asi vanoti iye zvino zvashanduka. Vanoti madzimai ave kugadzwa kuve masabhuku kana madzimambo kunyange zvichiri zvishoma kumatunhu emasonarend west, masonarend central, masonarend east nemidlands kana zvichienzaniswa nematunhu ekumatebhereland.
Kuti madzimai vanokwanisa kutawo masabhuka zvinoiti even matare edu takuva involvawo mukati machii.
Mabongezi vanoti chimwe chashanduka zviri pachena kupiwa nhaka yababa kwave kuitwa kuvanasikana zvichienzaniswa nakare painzi mwanasikana apiwe nhaka sezvo vachizororwa vachienda kwavanenge varoorwa.
Kudhara nhaka yaiwanikwa nevanakomana chete, but nhaka munhu kana achinzi ani vana 10 anovaka vese.
Kunyange paine matanho akawanda ari kutorwa ekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, vamwe vanoti mamwe makereke achiri kurambidza vanhukadzi kuti vaite mabasa mumakereke akaita sekuparidza kana kutungamirira kupiwa kwechirayiro. Hurumende iri kuedza nepose painogona kuona kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi yaenzaniswa kuburikidza nekuvandudza mitemo yakawanda. Mamwe matano ehurumende ekuedza kuenzanisa mikana mutemo wekuti madzimai apinde mukanzuru kana muparamende pasi pezvigaro zvisingakwikwidzwe kana kuti kota system. Pane mutemo wekuti mwanasikana akaita pamuviri ari kuchikoro anobvumirwa kudzokera kunopedzisa zvidzidzo zvake mushure mekusununguka kana achida, uyewo kuroora musikana asati asvika makore gumi nemasere yave mhosva. Munyaya dzezveupfumi, hurumende yakavhura bhangi rinoyamura madzimai nekuvapa zvikwereti reWomen's Bank. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.